Vachitaura nestudio 7 vakaremara ava vanoti gore rino vakange vakaomirwa zvakaita kuti vasvike nguva ino yezororo vasina mari zvichikonzerwa nekushayikwa kwemabasa kana cheuviri chinounza mari muhomwe dzavo zvasvitsa kuti vatarisane nekisimusi vasina kana chinhu. Mumwe wevakadai ndiamai Memory Masunga vekuward 12 kwachivi avo vanoti gore rino upenyu hwakavaomera zvekuti havana kana mari yekutenga chikafu chemhando yepamusoro chinoenderana nezororo guru iri chekuti vadye nemhuri.
Uchiti kunotenga zvinhu zvacho muzvitoro hazvitengeki mazigi edaya haana kana zvanomboshanda kana.
Vashoma vangangokwanisa vanoti vanozotadzisa nekuda kwekuti nzvimbo zhinji hadzisvikiki nevanofamba nemahuchiya pamwe nemadondoro sezvo dzisina kugadzirwa zvinoenderana navo. Ukuwo amai nenzi Maulana avo vanofamba nemadondoro vanoti kunze kwekushaya mari rimwe dambudziko riri pane chekufambisa chinoenderana nevakaremara sezvo vasingazokwanisi kusundana nevanhu pamabhazi.
Chikuru chinonyanya kutigoshei ndechekuti mari chaidzo chaidzo isusu tinenge tisina. Munhu wese anenge achida kuenda kuholiday kumusha kwake, saka presha yacho iyoyo isusu tinogona kukundikana kuti tipinde papuresha ipapo. Kuti nditoendawo kunana Great Zimbabwe kupi kupi ndenge nichifarira, but izvozvo zvokuti kuzofamba handizokwanisi, puresha yacho handikwanisi.
Mukuru wesangano runorwira kodzero dzevakaremara redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivhanga vanoti zvinhu zvakaomera vakaremara vakawanda gore rino.
Tichangomwira mvura huku yadyiwa kwasabhu nokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakatooma zvokwadi.
Amai Judith Makazi vekwachikomba kuchivhu vanoti kunyange zvinhu zvakaoma vachapemberera kuzvarwa kwaJesu nechipo cheupenyu kubva kune Musiki.
Zvakatiomera tisina kana nechunhu, asi ndinoda kudzokorora kuti tinange tinoshuvira kuti tive tinenge tichipembera navamwe tichinamatira kuzvarwa kwaJesu tiri mumachechi akasiyana siyana. Tigoshuvira kuti Mwari atiyambuse kupinda mukore ra2025.
Hatinakwanisa kunzwa kuti hurumende ine zvirongwa zvipi nevakaremara pakupemberera zororo iri sezvo vanoona nezvemabasa mubandiko revakaremara muhurumende Dr. Christine Peter vanga vasati vapindira mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vanoti hurumende kuburikidza nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa iri kuitira vakaremara mabiko ekisimusi munyika kuti vafarewo sevamwe.
Takatona Her Excellency the First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa 2 weeks ago or so tichitounza magroceries ekudistributa kune vakaremara. Takakwanisa kutoendesa kuHelen McGee maold people's home maorphanages yedu.
Mukuru wesangano revabereki vane vana vakaremara reZimbabwe Parents of the Handicapped Children Association vaRonald Mazango vari kuHarare vanoti gore rega rega vanoitira vana vakaremara mabiko ekisimusi.
Pane urongwa hwekuti Christmas yega yega isati yasvika tira vana vedu mutambo watinoti Christmas party. Kuri kuratidza kuvaremekedza kuti vakangofana navamwe vanhu vese, vanokosha savamwe vana vese.
Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana zveuwandu hwenyika yose hwevanhu mamiriyoni 10 nematanhatu 16,779,508. Vazhinji ava vanorarama kubudikidza nekuita mabasa emaoko, kupima kana kuita mamwe mabasa ekungoti vawanewo cheuviri. Sangano reUNICEF Zimbabwe rinoti vana vakawanda vakaremara vanosiyiwa muzvirongwa zvinopa mikana yekuti vakwanise kuzviraramisa, izvo zvinozoita kuti ramangwana ravo ringe risina kujeka. Nakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.